Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 12/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street dzichipomerwa mhosva yekuda kuramba kubva pamisha yemadziteguru adzo kuchipinge. Mutongi wedare raMajor Street muHarare anoti achapa mutongo wake panyaya iri kupomerwa vaJob Scala nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi dzichipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yemadziteteguru adzo kwa munyokowera kuchipinge. Uye nzvimbo iyi inonzi nehurumende iri kuda kuvakwa kuti isimudzirwe kuti ive dhorobha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kanawo vakuru vakuru vekanzuru yechipinge sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata amai Pepo Sitole mumwoyo ari kudzingwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi takakurwa kushuwa takasumba mswe Friday. Saturday tikaenda tikaudzwa kuti takasumba tine mhosva saka tofarwa kuenda kukoti semanji. Saka nhasi taenda takakurwa tikaenda. Tasvika zvedu mhosva yakaenda kuzopinde mukoti. Tadzosirwa tikanziko endaimogadzirirwa madhoketi. Mumwe naumwe akamira nedhoketi rake.
Pange paine vanhu vangani vanzi vanyorerwe madhoketi avo?
400+.
Ndiani chaizvo ari kuda kukutamisai pamugera apa uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo?
Nzvimbo inei yatinogara itori nzvimbo yechibarirwo yematibaba iyi. Titori nemakova, titoriwo nekuchigotorerasana kana tafa. Makore nemakore because makatombogarwa. Magarwa kudhara mukazoitika kudani hwende idzi vanhu vakambotama. Mutatu akazoye kuteverwa muno muvhillage nekuda kwezvinetso. Adzoka akatoye kudzoka nevanhu vake. Saka vanhu vari kungomatiplaya vachirorana vachizvara vana. Makore anachikuti hwende chireko nekuti itori nzvimbo yechibarirwe yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu.
Saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyu?
Isusu tinonga takagare musingagari. Saka inoda kuitwa organization.
Mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara. Mawanirwa here kwekuenda?
Asi takawanirwa kwekuenda. Asi takatomboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi.
Ko makuwa ehama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei?
Izvozvo ndozvatiri kuti isu tinoda kugare munzvimbo mwedu tichichengete makuwa ehama dzedu tichizovigawo kune hama dzedu tichingogara paukama hwedu because hakuna kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda. Isusu kwete kuti tinge kuno kwandimoko dzedu kuzinda kune kunoko inhirikini imwe naimwe iyeyi chitinge yedu maybe tichizoona maid yedu tirinatoitinstroke. Saka hakuna kumwe kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako ye13stroke undokwenda kana ku45stroke uchiti wabheti kana ku62 kana ku63stroke uchiti wabheti. Isusu tongotemere kuti isusu toda kugare munzvimbo yedu yechibarirwe tichichengetana nemakuwa edu tichifa tichichengetana tichichemana zvichingoenda zvakatodaro ndozvetinotochema izvozvisu.
Amai Pepo Sitole ndemumwe vari kuda kudzingwa kuchipinge vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Mutongi wedarira Major Street muHarare amai Ferris Chakanyuka nasi vati vachapa mutongo wavo panyaya yakabatwa nayo vaive miriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar yekuti vakafambisa mashoko enhema vachishoresa mapurisa nemusi wechitatu ndo panonzi pachapiwa mutongo. Asi gweta ravaScholar vaHarrison Komo vanoti mhosva yakatongerwa vaScholar haisisiri mubumbiro remitemo. Asi vachuchisi vari kuti mutemo uyu wakazovandudzwa kunyangwe vasiri kunzi kunyangwe vari kunzi havasi kupa umbowo wakati tsvikiti. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravaScholar vaNkomo.
Havana chavakwanisa kumira nacho ipapo vachuchisi. Asi tanga tichiramba kuti vaScholar kunaise mutirongo takatingoti yaiwa vavabata nemhosva yemutemo usingachazi muno munyika. Saka taisa pamberi pedare majudgments maviri, one iyo panyaya yavachimakuru anova mutatu wenhau navachimwono mutatu wenhau yavachimakuru yakatongwa nedare guru reconstitutional court rakataura iyo kuti mutemo wekunzi mataura zvinhu zvemanyepo aiwa hauchazi muno muzimbabwe. Vachimwono zvakare vane nyaya yavo yakainda pamberi pedare High Court. High Court ikataura iyo kuti aiwa kwete uyu mutemo hauchazi mutemo uno munyika.
Saka imi semagweta avaScholar makatokwira here kudarire High Court muchipikisa mutongo uyu kana kuti pane zvimwe zvamunofanira kumirira kuti zvitange zvaitwa?
Tichigere tavainda kumudare guru reHigh Court asi tiri kuinda hatimiri kana hatitenderani zvaitwa izvi. Tomo unoti vanofanira kutanga vaparura mutongo wavo pavachaisa mutongo wavo ndo patichaenda kudare reHigh Court.
Gweta ravaScholar vaHarrison Komo vari parunare muHarare. Paita gakava munyika pakuenda kuDubai kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uri kutarisa remangwana rematongerwo enyika kana kuti World Government Summit. Vamwe vehurumende vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, asi vamwe vakaita sevanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions varejoice Ngwenya vanoti kutambisa mari yenyika.
Hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokuti kana mutungamiriri wenyika ane basa rokuita kumusha ndoo nemisangano inoendwa nemakurukota vetechnology velocal government vehousing nokuti ivo mutungamiriri wenyika yedu uyu havatochiri part of the future. Kwakuda kutoenda vechidiki vatungamiriri vechidiki makurukota echidiki.
Mutungamiriri wekuRwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Afrika inge ichitaura nezwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi. Izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisisa neZimbabwe here neutungamiriri uripo?
Shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakazoshaya vaya vanonzi vaMuammar Gaddafi vachitaura nezveUnited States of Africa. Asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemaka zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana. Kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvinotaurwa navakagame, kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena tezvinoitwa muZimbabwe zvichira zvezvi madiamond negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende.
Tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutsva sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera?
Hurumende yaiko zvino iri kutungamigwa nevanhu vakazvara kuma1920 chakuti. Saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haikati yagadzirira remangwana. Saka zvese vari kutaurirwa ikoko vavazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation kwanga vachida kuinda artificial intelligence IoT generation. Saka handifunge kuti Zimbabwe yakagadzirira kuti inge ikoko nokuti chiri kudzokera kumashure.
avo vanga vari va rejoice ngwenya vachitaura na Taboka Ncube ve Studio 7 vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC razivisa mari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo dzegore rino dzeO level neA level. Pavana vari kunyora O level pa subject imwe chete vanenge vachibhadhara madhora makumi maviri nemana kana kuti $24. Ukuo vari kunyora A level vachibhadhara madhora makumi mana nemasere kana kuti $48. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webazi reZimsec muzvare Niki Dlamini kuti tinzwe zvizhinji.
ZIMSEC yaburitsa mari dziri kubhadharwa nevana kunyora bvunzo ra 2024 zvichisanganisira grade 6 ordinary level neadvanced level.
Idzo mari dziri kubhadharwa gore rino dzachinja zvakadini tichitarisa dzegore rakapera.
Mari dziri kubhadharwa gore rino hadzina kumbvira dzachinja, idzodzo dzakasetwa dzakagadzirwa ne hurumende mugore ra 2019. Ndidzo mari dzimwe chete idzodzo hurumende iri kusubsidiza mafees for vana vari kunyorera vanodzidza kuzvikoro zvehurumende kana kuti zvikoro zvekanzuro nemamission schools asati aprivatizer.
Zvinoreva kuti kudii pamabata kachirungu ako subsidized? Imari dzinofanirwa kubhadharwa pachidzidzo chimwe nechimwe, vatereri vanoda kunzwisisa izvozvo.
Zvana vachanyorera kumagovernment schools ordinary level vanobhadhara $11. Vekuma private schools kana ma private colleges kana vana vari kunyorera bvunzo dzavakafoira vanobhadhara $24 per subject. Advanced level vanobhadhara $22 vari kudzidza muzvikoro zvehurumende kana dzekanzuro. Vanodzidza maprivate colleges nemaprivate candidates neava vari kunyorera advanced level vakambonyorazve vanobhadhara $48.
Zvine mazuva here anotarwa kuti vanofanira kunge vabhadhara kusvika musi wakati kana kuti vanongobhadharira pavakwanisira?
Tinotarisira kuti vana vakwanise kuregister muna June registration over musi wa 20 March vemuna November registration over 26 March.
Mutauriri weZimsec muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS Department of State's Global Engagement Center riri kushora Russia nekuparura chirongwa chinonzi African Initiative, chinonzi chinenge chichifambisa mashoko enhema kuAfrica muchirongwa chinonzi Africa Initiative, chinenge chichipa mabasa vatori venhau nevamwe kuti vanyore nekufambisa mashoko ekunyepa pamusoro peEuropean Union neAmerica. Chirongwa chekutanga cheRussia ichi chinonzi ndechekuda kuti vanhu vasaite chivimbo nerubatsiro rukupiwa neAmerica kunyika dzemuAfrica munyaya dzezveutano. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muCameroon vanoti munhu mumwe chete afa vamwe vanechitsama vakakuvara kusanganisira mwana mushure mekunge rinofungidzirwa kuti ibhambo raputika pazuva rekupemberera vechidiki mudunhu reNkabe. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu kunyanya vari kurwisa hurumende yenyika iyi kubva muna 2016. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yabomba muguta reRafa ikauraya vanhu makumi matanhatu nevanomwe. Israel inoti yabomba vanopfurikidza mwero veHamas. Kunyangwe hazvo vanhu vemuRafa vari kuti kwabombwa machechi nedzimba. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko repfuti muAmerica. Mushure mekunge mumwe mudzimai aridza pfuti ndokukuvadza vanhu vaviri, kusanganisira mwana mukereke yamufundisi ane mukurumbira pasi rose vaJoel Austin inonzi Lakewood Church kuHouston muTexas. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna. Angatinzwei hurukuro yavaita na Tanonoka Wande weStudio 7.
Mashandisiro ari kuita pfuti asvika panotyisa muno muAmerica inyaya yaanenge vati vachirwisana nayo kuhurumende, kufederal nekumastates, uye nemukutaura kwamu tinoita mudzimba dzedu. Inyaya iri kunetsa muzvikoro neiwayo machechi amuri kutaura. Nyaya iyi inenge inobva pakurwara kwepfungwa, zvinhu zvakasanganisangana kurwara kwepfungwa, mitemo inobvumira kuti wese wese atenge zvombo. Ivo vanogadzira zvombo zvacho vanenge vane simba rakawanda, vanotadzisa kuti titeme rakasimba. Nyaya yacho saka ine politics mukati zvekuvhota, inonetsa kuti igadziriswe. Saka tava nenguva vachedzi vachingotaura nezvazvo asi hatisi kuona vachikwanisa kuigadzirisa kwari zvino.
Tingati inyaya yekurwara pfungwa chete here kana kuti pane zvimwe zvinokonzerawo?
Pane zvimwe, asi ini maonero angu ndoisa kurwara kwepfungwa kumberi. Kwechechipiri ndinoti zvakanyanya kuchipa kutenga zvombo muno munyika. Saka mitemo yacho inoregulata matengeserwo ezvombo haina kusimba zvachose. Kutenga zvombo zvafanira kunotenga chingwa kumagrosa, kungobudisa chitupa vatotengeserwa zvombo. Vanotengesera chero vamwana mudiki asingakwanisi kutenga doro, anokwanisa kutenga zvombo. Saka ndingati vaenda kuextreme yekukoshesa marights ezvombo. Ichero kuinterpreta kwatiri kuita iyo bumburo yemutemo nemarights ekutakura zvombo, vaenda kuextreme yemafungiro acho asirizvo. Asiri mafungiro aita vakanyora ivo bumburo remutemo.
Chii zvinovatadzisa kuita mitemo yakasimba?
Ndingati vanogadzira zvombo nemaassociation avo yavanotiyo National Rifle Association NRA nevatsigiri vayo vakaita njere dzekuita nyaya ive political. Saka yava nyaya inoidentify zvikuru nebato remarepublican nevatsigiri vayo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD paHoward University muno muAmerica. Vange vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndada kutaura zvangu pane nhauya na mudharasika alai. Ivo vanogona kutaura sekuti vachamisa vana kugona basa, but havaiziva kuti vachamisa ndivo munhu aitori patageti yekutodawo kuti atopinda mujere. Zvinhu zvisingafungi vanhu izvozvo. Vanhu ngavasanise kufunga. Ndekuvhotera munhu zva kuti ukavhoterwa uri kuTriple C kuda kukavachamisa. Kuti kana wakangobva kuna vachamisa ukaenda kuzano PF kangamwa kuti ungaiwana X zvako. Zvoise zvima MPs zvetriple C kuti vavhoterwe ndikuda kwavachamisa. Dai vasiri vachamisa sina mbovhoterwa.
Tinoda angu taura nenhau yemagrounds edu emuZimbabwe. Ipapo tinozviziva kuti ufumo hwenyika hauna kuema zvakanaka, but panoda kugadziriswa. Hazvitafadzi kuti kana bhora kana chinge raakuda kutambwa maqualifying kuzi kaendai kuDRC mundotambira bhozi, Zimbabwe haina grounds. Ipapo panofanira kuti pagadziriswe.
Inyaya yezano yokudzinga vanhu especially kumaruzevha ka vedu we tikasaingwarira tichingoramba tichibvuma zvinhu zvakadaika tinopera kudzingwa tese. Imagine handina hangu wana mari kutenga stand mutown ndakuenda kwa sababu kureserve ndondo akamusha wangu ndichi investa ukoko ZANU-PF yao ya kutaka kwanza hakuna munhu hakuna sabu kana kana chief ane land land ya president. Which constitution is that? Anyway, guys, I'm going to make you want to go sooner than September. We should learn to say no. Is a nyanya is. ED akuda hondo munyika kana akudai. Vanhu vari kuma reserve vakagara more than 10 years vanhu varipo out of the visa nasi. No, izvi zvingati ngati wanozvokiita. Enough is enough vanhu veZimbabwe. Nini Joma pa Jobe.
Makurukutu, makurukutu, makurukutu pa Cote d'Ivoire, aiwa, 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 zvinotendwa, zvinotendwa. Tichitenda na president wacho, aiwa, tomtenda, aratidza kufara, chachako, aratidza kufara, ndo zvinodiwa munyika yakatsiga, ine hunhu, inobatikira vamwe vanhu, kwete zvekwedu zvinoona zvekuZimbabwe izvi zvana Mulangagwa izvi kungogara veifunga hondo, 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 pasina hondo hapana chimwe chavanonga chitaura, aiwa. Tinotenda mukatarisa nezvivakwa zvacho zvemabhora zvacho zviri muCote d'Ivoire aiwa zvakarongeka aiwa toda kutenda mhuri yeZimbabwe paCote d'Ivoire tichiti aiwa ndobhora idzi ndobhora indobhora zvakanaka mhuri yeZimbabwe shuga shuga aiwa pamarozha apo bikoni mhuri sei sei apo MP wedu
uyo munhu anonzi Chavanguyo uri kushandiswa neZANU-PF nematare matare anoshandiswa neZANU-PF Kwesta Chavangu unoshandiswa neZANU-PF saka zvido zveZANU-PF nematare ndo zvinongeita Chavangu Chavangu uri kungosesedzwa achangozondokandwa kunzi chapedza mai manji nokuti totaura kudai soka hakuna unomboteera Chavangu hakuna vanhu vanoda Chamisa vanhu tinoda Chamisa hatidi pati kana kuti unwe masimba mupati hai no handitendera Chamisa kusvikira zvanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nezvinofungwa neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Tinokurudzirai vatereri vedu kuti kana muchitumira mashoko aya munofanira kungoti gwigwi muchitaura muchidimbu musinganyombe kuti tikwanise kuti tinge tichitepfenyura mashoko kana amunenge matumira akati wandei. Tinotenda. Iko zvino tombo tarisa nau dzemitambo. Nezuro chikwata cheIvory Coast chakasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations mushure mekunge chakunda icho Nigeria 2-1. MuAmerica nasi chikwata cheKansas Chiefs ndicho chasimudza mukombe weSuper Bowl weAmerican National Football League mushure mekukunda chikwata cheSan Francisco. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, regai titarise chirongwa chekudonedzera vanhu nhomba chekorera icho chiri kuenderera mberi mumatunhu akasiyana-siyana enyika. Vanhu vakawanda vanoti yavo kuti dambudziko iri ripere zvachose panofanira kuwaniswa vanhu mvura yakachena. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino, uye vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nematatu kana kuti 23,000 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Ngatinzwei hurukuro ya yitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na wa Itai Rusike vanwa mkuru we sangano rinoona neze kozero zevanu munyaya zezo utano re Community Working Group on Health.
Zvinhu zvatino pembedza zvikuru kana uwandu wevanhu vari kubatwa nekorera huchidzikira uye zvekare kana uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera huchidzikirawo zvekare nekuda kwekuti makore ano atiri kurarama emuna 21st century tinenge tisingatombotarisira zvamuchose kuti kune vanhu vangarasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare chakaita sekorera. Saka kudzikira kwachiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvatinokurudzira zvikuru.
Tiri kuona kuti uwandu uhu tichitarisa musi wa 8 muHarare hwanga hwakakwira kusvika pa67 iye zvino hwadzika kuenda kuma48. Tichionawo kuti kumashanaland central musi wechina uwandu hwakanga huri 51 hwevanhu vatsva nezuro uwandu hwakasvika pa52. Zvinhu zvamunotaura apa tingati pari kuonekwa here kushanduka kuri kuita kudzikira uyewo matanho ari kutorwawo ekudzivirira korera kune mamwe matunhu.
Zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Chekutanga dzimwe nguva tingati vanhu vane dzidziso maringe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera. Chepiriwo zvekare ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakubayiwa nhomba dzimwe dzenguva nhomba inogona kunge yaakubatsirawo zvekare kudzivirira kana kuderedza vanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Kwouyawo zvekare pamatanho ari kutorwa nehurumende pamwe naiwo makanzuru tiri kuona kuti nzvimbo dzakawanda kuri kucherwawo zvibhorani zvinogona kunge zviri kubatsira kuwanisa vanhu mvura yakachena. Kwouya iyo nhau yehutsanana vanhu pachezvavo vanogona kunge vaakutya kuti chirwere ichi chinogona kuuraya nekuda kwekuti vari kuonawo vamwe vangave vavarikidzani kana kuti dzingave hama dziri kurasikirwa neupenyu ichi.
Vaitai Rusike, mukuru weCommunity Working Group on Health, vachitaura na Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vamwe vanhu pamisha yavakasiyirwa nemadziteteguru avo nehurumende nemakanzuru. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe vamwe vanhu vanodarika mazana mana vanonzi vamiswa pamberi pedare Major Street kuChipinge nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yavo apo panonzi pari kuda kuvakwa dhorobha nekanzuru. Vaimbova mumiririri wedare reparamende kuzengeza West vaJob Scala nasi vanga vari pamberi pedare zvakare vachida kupuwa mutongo pane imwe mhosva yavakabatwa nayo yekufambisa manyepo. Asi mutongi ati nyaya iyi ichazonzwikwa achapa mutongo wake nemusi wechina. Vanhu vakawanda voramba vachifa nechirwere chekorera uko hurumende ichiti iri kufara neuwandu hwevanhu vadonhedzerwa nhomba yechirwere ichi kusvika pari zvino. Tashuka kumagume ichirongwa chedu cha nasi. Anokonekea nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Duksia mina taboka ngube munaudze isindebele.